Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 3 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatendi vechipostori nevezioni vari pasi pegungano reNational Convention Program for Vapostori nemaZioni for ED vanoimbisa mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato rezano PF vaEmerson Mnangagwa mavhoti ari kudiwa nebato ravo musarudzo dziri kuuya. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinopeta urongwa hwaro hwekutsvaga nhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato iri mudunhu reulawayo. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yaitika munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatendi vechipostori nevezioni vari pasi pegungano reNational Convention Program for Vapostori nemaZioni for ED nhasi vavimbisa mutungamiri webato rezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mavhoti anodarika mamirioni ari kutsvagwa nebato ravo musarudzo dziri kuuya muna Nyamavhuvhu gore rino. Sangano iri ravimbisa izvi pamusangano waro waitirwa munzvimbo yeHighfield muHarare uyo wapindwawo navaMnangagwa. Kuti tinzwe zvizere ngatinzwe iTobias Mudzingwa uyo angari kumusangano uyo.
Vachitaura pagungano iri semunyarikani mukuru vaMnangagwa vati mapostori nemaZioni aya aita sezvinorehwa nebhaibheri shoko ramwari pakutsigira mutungamiri.
Makereke mapostori nemaZioni makoropoto amusoke nasimambira pachena muno rudo rwemutepenyu.
Mutauriri wesangano revapostori for ED vaObei Mapuranga vanoti mapostori nemaZioni vachaita bhurugwa nebhandi vaMnangagwa nebato ravo.
Tauya kuzokota mamiri penyu iri tsunga wirano yemweya inoti hurumende inotonga mberezano pie nevapostori zvekare varipo nemaZioni mberezano pie yoexcellenci tinoda kutozivisai kuti panouya maelection tovasetinoti zvangu tichinovhotera zano pie.
Asi mumiriri weHighfield East mudare reparamende uye vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaEric Murai vanoti rutsigiro urwu runoshura kubuda kwavaMnangagwa muhofisi yemutungamiri wenyika.
Nyaya yaitwa nemapostori nemaZioni kuita chisungu chekusapota ED yandirangaridza 2017. Pavakaungana futi the same people vachiita chisungo chekusupporta Grace asindo vakawa magumo epolitics dzamugabe na Grace wacho kana vakuda kuenda varume ivavavo ndozva vanoita ndidzombiro mviro dzacho idzodzo ipapa pando kutopera kwa ED ipapa atopera nhasi nenyaya yegungano raaita muZimbabwe grounds.
Asi vosachigaro veZanu PF mudunhu reHarare vaGoodwills Masimirembwa vanoti vanhu vakaita savaMurai vanotaura zvekugotsikwa tsuro.
Musangano weZanu PF ndiwo uri kuzokunda kusarudzo kurova vanhu seri neseri. Anyone who thinks Zanu PF is going to lose is daydreaming.
Mumwe wevauya kumusangano uyu vachibva kumabhuku vaArnold Mashasha vechechi yeZioni kwaDavid Masuka vanoti utungamiri hwavaMnangagwa huchii.
Ah, musangano ZANU-PF wakatirera kubva pasi kubva tichingozvarwa nanhati tinayo ende tichikurarama nayo saka hatina kana chichemo hatina kana dambudziko zvese zvakarongeka saka tinotoda kutoti zvidzokere ipapo fanika tiri sekwatinobva kwedu kuvana mumabhuku uko aiwa tiri kutofara ike zvino takayamisirwa tara zviri kutofamba zvokuti tiri kufamba pakanaka dei yaitiri ZANU-PF ka sekuti ifamba mumakomba.
Musangano uyu watanga nekupera utungamiri wemaZion and vapostori for ED pamwe chete neweZANU-PF vachitsutsumwa kushomeka kwevatendi vaungana munhandare yeZimbabwe Grounds izvo zvavati zvakonzerwa nekushaya zvifambiso zvemabhazi kuti zvisvike panzvimbo. Nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika muzvare Jacqueline Sande vatiwo
zvinhu zvagara zvinoitika kuti vemachechi vanowanzotaurawo wavari kutsigira ikodzero yavo kuti vataure saizvozvo vawirirana kuti isu semapostori tinodada hedu kutsigira vamunangagwa.
Musangano uyu ndiwo wekutanga waendwa navamunangagwa mushure mekunge vatara zuva richaitwa sarudzo uyewo zvichigona kureva kuti kutsvaga rutsigiro muvanhu kwatotanga zvine mutsindo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti rapedza nhasi urongwa hwaro hwekutsvaga nhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato iri mudunhu reUlawayo musarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu gore rino. Vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muCCC vaAmos Chibaya vanoti musangano wanhasi wapa mukana kune vachakwikwidza musarudzo dzemakanzuru neparamende kuti vazvishambadze kuvanhu vachavavhotera uyewo kuti nhengo dzichavhota dzebato dzisarudze vadzinofunga kuti vakakodzera kumirira bato musarudzo. Asi vachibaya vanoti bato ravo harisati rave kuzivisa kuti ndivanani vabudirira kusarudzwa mudunhu reUlawayo uye kuti vave kuzoenda kumatunhu api. Vatiwo CCC iri kuenda kumatare edzimhosva svondo rinouya ichikwirira Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kumatare nenyaya yekushayikwa kwemazita evanhu vakawanda mugwaro revavhoti. Ngatinzwei hurukuro yataita navachibaya pamusoro penyaya iyi.
Sekuziva tichingori paurongwa hwekutsima Citizens vange vachisarudza avo vachazenge vachivamiririra kumakanzura vachazenge vachivamiririra kuparamende. Saka paurongwa hwedu tapedza asi muno mudunhu reUlawayo panga pachitova makokasi vanhu vachitaura kuti aiwa tinodangana kuti anga achizonotimiririra kukanzura anga achizonotimirira kudare paramendi nekuti isu bato redu nderevanhu munhu haafaniri kuda unofanira kubiwa.
Saka vasarudzwa kuUlawayo ndavanaani vamungangotaura mazita vashoma vavo?
Haiwa tichiri muurongwa hwekupedza kuhorengedza nekuti maitiro edu tinenge tichita zvinhu zvipaward level saka zviri paward level constituency inenge ine mazi mairi matatu mana so tichiri kuhorengedza tozokudzivisana nesimbakongo wangu majonga.
Matunhu api kwamaa kuenda mabva muUlawayo nhasi?
Tichazoende tichikuzivisai mukomajonga tabva muUlawayo tinoda kuti kuti tikatinge tapedza dzingwa takadai tinogara pasi seutungamiriri toona kutenda papi muchingoona kana tava kudoinda ikoko munoziviswa munge timonasai tikuzivisai kuti tapa.
Tinoona kuti vanhu vanga vachiongorora mazita avo mugwaro revavhoti vazhinji vachiti havasi kuona mazita avo. Bato renyuwo pane zvariri kuitawo here pakunyunyuta kana kugunun'una kuri kuita vanhuko?
Ichokwadi vanhu vese vaimbori muvhotasoro vaimbovhota vakandotarira mazita avo vakamashaya. Tiri kutora nyaya kuikwidza kuenda kumatare edzimhosva kuti kana vajonga vangari muvhotasoro vakavhota pamaby elections achangotiwa madzimanyi zita ravo roshayikwa zeki nekufanira kusungirwa kuti aiwa vanhu vese vanga vari muvhotasoro vanofanira kunge vachivhota vese vakateya mazita vanofanira kunge vachivhota saka tiri kuenda kumatare edzimhosva.
Saka munoitarisira kuenda kumatare riini?
Pasvondo ratiri kubata apa tinenge tichikuzivisai mukomajonga nekuti nyaya yekuenda kumatare haisiye yekuvanda haisiye yekuvanza zvinhu zvevanhu zvinofanira kuzikamwa nenyika yose kuti ndomatanho aakutogwa nebato ravo iro richazengera kutungamirira nyika kutanga musi wa23 Agasti gore rino vachamisawo vatigadzire nyika.
Saka muchaziva sei vanhu vakashaya mazita avava kuti munge muchizokwanisa kunge muchivamirira?
Takatokomuniketa mumasocial media kwese tikataura kuti munhu wese zviri pachena akanga achivhota akashaya zita rake panga pachitavhota inspection tikatumira mafomu ekuti vanhu vanga vachisila so that maguta edu akatekeshwa nenyika yose vanga vachizumudzira nyayi vachiendesa kumatarezi mosva.
Vanga vari munyore anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vari parunhare neStudio 7 muBulawayo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa maviri anonzi arasikirwa neupenyu muKenya, mamwe mashanu akakuvara apo vanofungidzirwa kuti nhengo dzechikwata cheAl-Shabaab varwisa makamba emapurisa munzvimbo mbiri dzakasiyana dzinoti Mandera newaja kumaodzanyemba kwakadziwa kwemabvazuva kweKenya. Mutungamiri wehurumende India vaNarendra Modi vari kutarisirwa nhasi kushanyira nzvimbo yaitikira tsaona yechitima yaurayisa vanhu vanoda kusvika kumazana matatu uye kukuwadza vamwe vanoda kusvika kumazana mapfumbamwe. VaModi vari kutarisirwawo kushanyira kuchipatara kwaendeswa vakuvara. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya weStudio 7.
Rino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvinafundo nyaradzai gumbonzvanda avo vanova ivo mutungamiri wesangano reRosaria Memorial Trust. Muzvinafundo gumbonzvanda vanoshanda zvakare nemamwe madzimai emuAfrica mukuedza kuunza yanano nerunyararo munyika yeAfrica. Tichange tiri kutaura navo pamusoro pemisangano mikuru yavari kuita pari zvino mukuedza kuunza runyararo kunyika yeSudan.
Diri mwewe vatungamiriri veAfrican Women Leaders Network, batanidzwa madzimai emunomo Africa vanobata pamwe chete kusumudzira nyaya dzerunyararo dzekuyanana kwenyika uye kuti madzimai apindewo mutungamiriri unoe maringe nekugadzikana murunyararo kwenyika dzedu uye nyaya dzeupfumi muAfrica. Nhasi ndapinda musangano watanga tiri pamwe chete semadzimai emuAfrica pamwe chete neofisi yeAfrican Union neofisi yeUN Women tichipa kuchemana nekunzwa matambudziko arusangana nemadzimai ekuSudan kune hondo iri kudai kutirwadza pamwoyo pedu.
Zvii zviri kubuda pamisangano iyi?
Tapiwa tsananguro yezvakaitika nezviri kuitika muSudan, mafambiro ari kuita hondo iriko, vanhu kunyanya madzimai nevana vachizonotsvaga kupotera kune dzimwe nyika kwakaita sekunana Egypt nekunana Chad, nekunetsekana kwavari kuita varimo munyika mavo nemudhorobha ravo reKatum. Zvii zvisungo zvamuri kubuda nazvo zvingaite kuti dambudziko iri ripere, takanyanyotarisa zviri kusangana nemadzimai vemuSudan.
Chikuru zvabuda zvakanyanyisisa ndezvekuti tinofanira kusimbisa zvikumbiro zvina zvabudiswa nemadzimai eSudan. Chekutanga ndechekuti dai hondo yamira, cessation of hostility, pawana kutaurirana. Uye kana pane vamwe vasiri vemuSudan vekunze vari kufutidzira kuti hondo iitike, vedwe ngavasuduruke tiwane runyararo munyika yeSudan. Vasashandisa vanhu vemuSudan kurwisana, ivo vane zvikonzero zvavangange vachiitira izvozvo munyika yeSudan. Chechipiri chabuda zvikuru ndechekuti panhaurirano inenge dziripo pakupedza kurwisana kuri kuitika muSudan, dai madzimai ange aripo panokurukurwa nyaya idzodzi dzekuti nyika ive nekugadzikana, atinoti mapeace talks, anganga achiitwa achibatsiridzwa neAfrican Union naIGAD neUnited Nations vakasiyana siyana ikoko, zvichienderana nechisungo cheUnited Nations Security Council inonzi Resolution 1325. Uyewo zvisungo zvakaitwa muno muAfrica zvinokoshesa kuti madzimai apinde munhaurirano dzakadai. Chechitatu chikuru chabuda ndechekuti veduwe dai hurumende vari kurwisana nenyika dzese vabatsiridze kuti ava vanhu vasangana nedambudziko vawaniswe yatinoti humanitarian assistance, pawanikwe access, uye vanopa rubetsero vape rubetsero kuitira kuti hama neshamwari dzedu dzeSudan dzisiri kuwana zvekudya zvakakwanira, vari kumarefugee camp, vari kuma IDP camp, vawana kuchengetedzeka, vawana kubatsirikana nyika ichigadzirika pane matambudziko airi kusangana naye. Saka nyaya yehumanitarian assistance yakurudzirwa zvikuru, kunyanya takatarisa mabasa ari kubatwa nanamai vachiedza kubatsirana nekuchengetana nevamwe vavo. Chechina chabuda chikuru ndechekuti tinoziva kuti panoitika hondo padzimai anosangana nemhirizhonga nekumbunyikidzwa, kusanganisira nevana nevasikana, vamwe vanosangana neyatinoti gender based violence, vamwe vanobhinywa, vana vedu pesera vave nemimba, vamwe vasizopedzisira vapinda muwanano vasina kusvika zera kana kuti ichingova child rape. Saka zvakurudzirwa zvikuru kuti tinoziva muAfrica uye kuUnited Nations panotova nematanho anotorwa ekuchengetedza nekubatsiridza kuti matambudziko aya asavaipo. Chekupedzisira nechekuti dai waro madzimai nyika dzese nevanobatsira vasimbisawo mabasa ari kuitwa nemadzimai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mklanganya huye, ndiri mu Washington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu che Our Lives, upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nava Kevin Oliver, murume wechichena kana kuti murungu ari kurara mumotokari kuUnity L kwaSeke nekuda kwekushaya pekugara. Studio 7 yakamboita hurukuro nava Oliver makore adarika pavaityaira makombi aenda kuchitungwiza.
Ini ndinonzi Kevin Oliver. Kumachonga last time ndakabuda pastudio 7. Yoga handu anurumwa arukangwa waya ndingira arugare makombe munomu. Pare zvino ndourara mota paseke south unit L.
Chii chasvitsa kuti munge muchirara mumotokari pamuri kurara ipapo?
Ndingirare mota nyaya yekuti ndaimbodhaye makombe asi vamwe vaindishora. Vandishora kudaro naigara makombi ndisingabhadharwe, ndaishaya mari kuti nditsvage imba nemari yeimba. Saka mari yerenti ndaishayawo kuti vana vazotaura nevamwe vana namakanika kuti vandipo mota pekurara. Pekutanga vaimbondipa ujei, vaimbondipa madhora-dhora nechikafu manheru ega ega. Asi gore rinoi kubva uJanuary vakandinyima.
Vakawanda mukoma Kevin, vanoda kuziva kuti makasvika sei kuti munge muchigara kuchitungwizana, nekuti Vazhinji havatarisire kuti murungu angawanikwa kushitungwidza achinzi ari kugara achitya pakurara mumotokari.
Yajonga makabaza nembunzi iyoyo. Nipa ndakashatirwa nemhuri yangu baba namai. Ndakamboshanga kusvika varare kana ambulance. Ndiri driver, ndiri emergency medical technician. Ndipo ndakazoona license yangu. Ndakakura muchildren's home. Ndasvika age of 18 years. Ndaigarawo St. Joseph's House for Boys. Ndipo ndakazojoina chitogarare kana ambulance. Ndajoina chitogarare kana ambulance. Chitogarare kana ambulance pavazongobhuroko zvimwe zvezvezvi. Ndanatanga kudrive makombi. Ndanaonawo basa makombi siti chitungwiza siti 1 and 2 paelo. Ndipo ndazogara muchitungwiza imomo.
Hamuna dzimwe hama here dzamunogona kugara nadzo dzichikuchengetai?
Pari zvino handina. Baba namai vangu vakashanetsaona ndine makore 12. Ndeni baba mukuru wangu atinga video kana makaona pano parishi mbadumbo yangu makaiona ndakabvuze ne baba mukuru wangu mukoma wa baba.
Saka iwo vana baba mukuru varipi kuti vange vachikubatsirai?
Baba mukuru wangu vakashaya old age.
Imi mukoma Kevin hamuna kumbobvirawo maroora here muchitoo mhuri yenyu?
Vajonga ndakaroora kwamutatawa uzumba maramba pfungwe ndakaroora mutema mukadzi mutema ndakaita vana 2 makarati ainzinisheuna Rachel. Imi pandaigara kunyatsine madhamu wangu angari tika. Vana vangu vangari vana president ya scholarship 2013 ya president Gabriel Robert Mugabe kunyahode mission Kimanani. Vakazokaradzwa nemvura yesadoni dai. Nhasi vajonga ndichine ronda. Muzimanyi vana vakwa nesadoni dai hongu. Asi vajonga hapana kana communication ndakapiwa kana WhatsApp ndakataura navo batiya hapana.
Kune social welfare inobatsirawo vanotambura kwete nekuti muri murungu asi kuti mubatsirwe semwana weZimbabwe ari kutambura. Mati mamboendawo here iko?
Tine social welfare wedu yemuchitungwiza pamakona pana hambo atakwa nematsotsi hongu vakandipa user assisted medical treatment order.
Saka imi rubatsiro rwamungada nderupi mukoma Kevin?
Vajonga rubatsiro rwenu daoka ida accommodation then njini yangu yoti mudau mutau chatfood takeaway kana kuti chii ndatekurara uyumba yangu kuti ndinokwanisa kurenga usamwe kuti tekurara yangu majonga ka zvinorema pane mosquito vari kutonora vari kudidi.
Ko basa ramungade kuti muwaniswewo kana pane vanogona kukuwanirai basa?
Izvo ndogona kudhiraivha fastfood takeaway mechanic nozodyana then IT computer administration security.
Mazwa hurukuru yataita nava Kevin Oliver, murume wechichena ari kurara mumotokari kuunity L kwaseke nekuda kwekushaya pekugara. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheOur Lives upenyu hwedu. Nau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheshamu nhasi chafara kudzokera kushandisa nhandare yacho yebata stadium mushure mekumbomiswa kwayo nezvikonzero zvaive zvisinganzwisisike. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi nhasi chapinda munhandare iyi chichisangana neHerentals mumutambo uyo
wapera uri mangange 0-0. Nandari ii, yaive ambumiswa nevakuru ve Premier Soccer League au vakati yaive singa kudzere kutambirwa nhabvu yepamusoro kunyange hazvo yaive yapiwa mvumo ne FIFA First Instance Body. Asi, ongororo yakazoitwa zvekare yakawana nhandare ii yakakodzera izvo zvaunganidza vateveri vechikwata ichi vemuguta reGweru munhandare ii. Mutauriri weSesham vaElias Maginya vanoti vafara zvikuru kudzoka munhandare yavo nekuti vatsigiri vavo vanga vave kuremerwa munyaya dzimari kufamba kuenda kumandava stadium kuzvishavane.
Tine vanhu vatakafamba navo rwendo rwedivision 1 ava vasingachakwanisi kuramba vachidzika botere kwatakananga kumandava stadium kwatatichitambira. Saka chinhu chinotifadza zvisingambobviri at least takuti vaya vaya vaititsigira vakukwanisawo kuuya pabata stadium kuzotsigira chikwata chavo. Zvinhu zvatifadza, zvinhu zviri kutinakidza.
VaMaginya vanoti kutambira munhandare yavo kuchapa vatambi vavo manyu kunyuku kuti vawedzere mwando kudzivirira kubuda muPSL.
Tinotenda kuti izvi zvatibetsera kunyange kuti tikwanise kubuda mumatikati murelegation azone. Zvinhu zvatiita zvakanaka zvisingambobviri kuwanikwa tichitambira mutambo wedu wenhapfu mupata stadium.
Zvichitevera mitambo yanhasi, Shesham yave pachinzvimbo chegumi neshanu mugungano rezvikwata gumi nezvisere ine mapoints gumi nerimwe chete. Murairidzi wavo John Nyikadzino anoti havasi kuda kutora nzira yezvikwata zvinobuda muPremier Soccer League nekukundikana gore rimwe chete zvapindamo.
Hasina zvakawanda zvati kutarisira kunze kuti tinge tichigara muPSL. Makore anotevera tozotanga kuva nezvimwe zvatinotarisira kunge tichikwanisa kudarika kurarama.
Herentals yaramba iri pachinhano chegumi nenhatu asi murairidzi wayo Kumbirai muti wekuziva anoti vatambi vake vanofanira kuregedza katsika kekudherera zvikwata zvisina mukurumbira.
Emenye yekudherera kana vachitamba nematims ari almost of the same level. One sekuti they are better than the opponent. Kana vakutamba nematimu mahombe ayo vanokwinya vanoisa more effort to those games. Saka this is the attitude that we are just supposed to change.
Nasi kwanga kune mitambo mitatu chete yePremier Soccer League kusanganisira uyo watambwa National Sports Stadium umo Caps United yarohwa 2-1 neCranbourne Bullets. Vatsigiri veCaps United vamuka chibhebhenenga kushedzera kuti murairidzi wavo Lloyd Tembwe anofarira kutiiswa basa sezvo akundikana. Kuluveve Stadium Chicken Inn yarova Black Rhinos 1-0 ndokwira kusvika pachinzvimbo chechitatu. Black Rhinos yaramba iri pasipasi petapura nemapoints matanhatu chete zvekuti vatsigiri vavo vave kunamata kuti vangaite sei kuti vararame mugungano iri. Asi mutambo mukuru wesvondo rino uriko mangwana muBaba Field Stadium umo Highlanders iri kusangana nevavakidzani vayo veBlauwe Chiefs. Pari zvino Highlanders iri pachinzvimbo chechipiri, Blauwe Chiefs ichirwisawo zvakasimba iri pachinhano chechishanu. Mimwe mitambo mangwana yakamira seizvi: Dynamos versus ZPC Kariba National Sports Stadium, Green Fuel versus FC Platinum Gibo, Wange versus Manika Diamonds Colliery. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vatendi vechipostori neveZioni vari pasi pegungano reNational Convention Program for Vapostori nemaZioni for ED vanovimbisa vaEmerson Munangagwa, vanove mutungamiri weZANU PF iye vari mutungamiri wenyika, mavhoti anonzi ari kudiwa nebato ravo reZANU PF musarudzo dziri kuuya muna Nyamavhuvhu gore rino. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti rapeta urongwa hwaro hwekutsvaga nhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato iri mudunhu reUlawayo musarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Bato iri zvakare rinoti sondo rinouya riri kuenda kudare richikwirira Zimbabwe Electoral Commission nenyaya yekuti vanhu vakawanda vakashaya mazita avo mugwaro revavhoti. Pamitambo yatambwa nhasi yePremier Soccer League, Sheshamu yaita 0-0 neHerentals kuchiti Caps United ichirohwa 2-1 neCranbourne Bullets, ukuwo Chicken Inn ichirohwa Black Rhinos 1-0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muna Praxidus Jeremiah.